Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 kurume March 2023. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Muzuva ranhasi kuva 1 March tiri kusangana nehurumende nenguva dza 10 o'clock pakago building sekutaurwa zvakaita vashandi vehurumende vari kusangana nehurumende vachikurukura nhunha dzavo.
Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari kutarisirwa kusangana nhasi nevamiriri vevashandi vehurumende pamusangano weNational Joint Negotiating Council.
MaScience teachers vanhu vari kudiwa futi zvemuregion Botswana, Namibia, South Africa, nokuti pari zvino tine shortage yama science teachers yakakura zvikuru kwazvo.
Nyika yeRwanda iri kudazve varairidzi vescience kubva muZimbabwe. Bazi rehurumende yePhilippines reBureau of Customs rinoti rakabata pakupinda munyika iyi zvinodhaka zvinobva kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vehurumende vachitungamirirwa negurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari kutarisirwa kusangana nhasi nevamiriri vevashandi vehurumende pamusangano weNational Joint Negotiating Council wekuzeya mihoro nemashandiro evashandi vehurumende. Musangano uyu uri kuuya panguva iyo vashandi vehurumende vari kuchema-chema kuti mihoro yavo haina chaichatenga. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuti mihoro yavo iende pamadhora ekuAmerica mazana masere nemakumi mana kana kuti US$840 pamwedzi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa.
Muzuva ranhasi musi wa 1 March tiri kusangana nehurumende nenguva dza 10 o'clock pakago building sekutaurwa zvakaita vashandi vehurumende vari kusangana nehurumende vachikurukura nhunha dzavo maererano nenyaya yemuhoro yavo.
Imi sevashandi zvii zvamuri kutakura patafura pamusangano uyu zvamuri kuti zvigadziriswe?
Hatina zvakawanda zvitsva zvatiri kuenda nazvo patebho tinotaura kuhurumende. Tinongoramba tichingotaura kuti aiwazve cost of living iri kuramba ichingokwira, asi isusu hurumende takanga taipa kuti dei yanga yakwanisa kutipa mari inoita $840. Ndo zvatiri kutarisira kuti muzuva ranhasi hurumende ichauya totaura nhunha dzedu sevashandi vehurumende nehurumende togara pasi totaurirana.
Munoona here hurumende ichigadzirisa zvichemo zvenyu nemusangano mumwe chete uyu, kana kuti uyu musangano wamuri kutarisira kuti uchangovhura nhaurirano dzichazoitwa pashure?
Sekuona kuti hurumende yakanga yatora nguva yakareba zvikuru kwazvo isati yauya kuti titaurirane, tine chivimbo chokuti muzuva ranhasi hurumende ichauya nemari inopa kuti vashandi vatambire mari iri nani. Hatitarisiri hurumende kuti imboita nguva yekupambadza nguva vachimbouya patepo kuti anotozombonobvunza vakuru. Tinofunga kuti sevanhu vakatora nguva vasati vauya patepo vachauya nemari inopa kuti mushandi akwanisewo kuenda kubasa, mushandi akwanisewo kuendesa vana kusikoro, mushandi akwanisewo kudya nekupfeka. hatitarisiri kuti hurumende iuye patafura ichititamisira nguva.
Imo mumasangano evashandi vehurumende mune kudhonza pamwe chete here kana kubatira pamwe chete panyaya yenhaurirano idzodzi? Tichiona kuti mapoka nemapoka anenge anomboita kudhonzera kwavo kwavo.
Semapoka evamiriri vevashandi hationi tine kupokana pari zvino. Tiri vanhu vari kufamba vari pamwe chete vachiwirirana. Posisheni hatinayo kuti aiwa isitongoda kuti hurumende itipewo mari inotenga, mari inopa kuti tikwanisewo kurarama. Pamusoro pazvo tipuhwe mari yemabhondi yowedzerwa zvinopawo kuti tikwanisewo kubhadhara mari dzakaita sana nyaradzo, tikwanisewo kubhadhara mari dzakaita semabhuzi emvura ari kungodai kukwira, mabhuzi ekrisimasi. Tinoona kuti vashandi vari kutambura zvikuru kwazvo nenyaya yekuti krisimasi yakavhara mahospitals nemaclinics, nenyaya yekuti mari dzacho dziri kubhadharwa ikoko imari dzadzikira zvikuru kwazvo kana tichitarisa nemaservices anofanirwa kunge tichiwana kukrisimasi. So ndingangoti ndio zvimwe zvezvimwe zvatiri kuzonotaura zuva ranhasi, uyezve tiri kutaura izvi tiri pamwe chete semapoka ese anomirira vashandi vese vemuhurumende.
Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna muzvinafundo Mavhima. Rwanda inotarisirwa kutorazve vamwe varairidzi vemuZimbabwe kuti vanodzidzisa zvidzidzo zvescience munyika iyi. Izvi zvakatsinirwa negurukota reRwanda rinoona nezvedzidzo. Rwanda neZimbabwe dzine chibvumirano chekuti Zimbabwe iendese varairidzi kunodzidzisa kuRwanda. Kusvika pari zvino, Rwanda ine varairidzi vanobva kuZimbabwe vanoita 150. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti hurumende haifanirwi kutumira varairidzi kunze kwenyika sezvo Zimbabwe pachayo ichida varairidzi vanosvika zvikuru zvishanu, vachiti dambudziko revarairidzi vescience rakadzika zvikuru.
Nyaya yokuti Rwanda iri kuda kurekruta vamwe varairidzi kubva muZimbabwe inyaya inotinetsewo zvikuru kwazvo. Takatarisa kuti Rwanda iri kuda science teachers neEnglish. Dambudziko guruguru ratiri kuona riri pamascience teachers. Mascience teachers vanhu vari kudiwa futi zvemuregion Botswana, Namibia, South Africa, yokuti pari zvino tine shortage yamascience teachers yakakura zvikuru kwazvo. Several schools vari kutotadza kuwana mascience teachers nokuti mascience teachers akaisobuda kare achiinda kune dzimwe nyika. Saka kuti tiwedzere kutapudza zvikuru sei mascience teachers ndinonatso kuti zvine njodzi paeducation yomuZimbabwe. Tingafara tikaendesa mascience teachers asi zvikoro zvomuZimbabwe zvichizosara zvisina mascience teachers. Tikatarisa zvikoro zvakawanda zviri kutoadvertisa kuti zviri kutsvaga varairidzi vanenge vachizokwanisa kudzidzisa mascience teachers kwa A level.
Munoti kuhurumende, zvirongwa zvehurumende izvi munozvikurudzira here kana kuzvishora?
Isusu takagara tiri clear kubva pakutanga kuti hapana chakashata kunge Zimbabwe ichiexporta excess teachers pane dzinodiwa muZimbabwe. Takatotarisa pari zvino tinotori neshortage muzvikoro ye 50,000 teachers. Zvanga zvakanaka senyika kutanga tarekruta ivavo vakashota vacho muZimbabwe 50,000 tokwanisira teacher people ratio yedu zvakanaka, education yedu yoramba iri competitive isingasari kumashure vatidambudziko ratinaro ndokuti tisingatokwanisi kuwedzera 50,000 dzakashota muzvikoro. Takuda kutoendesa vamwe ma science experts zvine njodzi zvikuru kwazvo. English hatisatanyanya kuva nedambudziko guru, asi ndinoona sokuti senyika dai tatarisa kuti zvikoro zvedu zvine ma science teachers here zvese akakwana, tozoti vanoraudzira zvavo tokwanisa kupa dzimwe nyika ma neighboring country kana Rwanda yacho. Saka zvikurukuru zvatinoda ndezvekuti hatifani kunge tichiita zvinopa kuti education muZimbabwe ireruke semusha watamwa. But pari zvino tiri kuconcentrata pakuendesa even vashoma vatinodawo munyika yedu, vazhinji vakatobuda kare vachibuda vega. Saka isu hatina dambudziko negovernment to government agreement, asi dambudziko redu ndiroro kuti daita exporter excess yavanhu. Taona kuti zvikoro zvemuZimbabwe ndozvatanga kuguta maexperts edu, mascience teachers, uyezve tichikurudzirawo kuti tiimprove maconditions of service, masalaries ari muno muZimbabwe ave competitive, kuti vanhu varambewo, maticha arambewo achida kuramba achidzisawo muZimbabwe, kwete kuti maticha ese atotora opportunity yokuti kutombotiza nhamo kuti ndiinde outside.
Dr. Joe, munofungei pamusoro pezvibvumirano zviri kuitwa pakati pehurumende idzi? Pane chamunoda kuziviswa nehurumende here?
Tinongozokurudzirawo kuti zvakanakawo sevanhu vari muEducation tikazivawo kuti ivo vanoenda kuRwanda vacho vanombotambirawo marini. Hazvifani kuramba zviri musecrecy kuti tiite zvespeculation uye kana kuzongoita umanzviranzvira kuti varayiridzi maconditions avo even kwavanoenda kwacho ikoko haana kunyatso mira zvakati tasatasa. Tinofanira kunge tichiziva kuti chakanakira chinyi maticha iwo anoenda kuRwanda achizova neopportunity yokuti anodzoka avandudza dzidzo yavo ouya obatsira muEducation system. But zvinonetsa kana tisina continuous connection navarayiridzi vanenge vachienda kune dzimwe nyika. Tinoda inonzi brain circulation, kuti vamwe varayiridzi vachienda kune dzimwe nyika asi vanobatsirawo nepfungwa dzokuti dzidzo yemuZimbabwe irambe ichiva yapamusorosoro.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo. Sangano reTeam Europe Initiative rekumubatanidzwa weEuropean Union rapa mari inoita mazana maviri ane makumi maviri emadhora ekuAmerica $220 kuZimbabwe kuti ibatsire mukusimudzirwa kwemadzimai. Mari iyi yapiwa yakanangana nebazi rehurumende rinoona nezvemadzimai kana kuti Women's Affairs. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Gadziro Kwekwerere, vanoti vanoimba kuti mari iyi ichashandiswa zvakanaka sezvo madzimai ane zvizhinji zvinoda kugadziridzwa kubva pakaita Zimbabwe kuzvitonga kuzere.
Mari yapiwa neEuropean Union kuti ibatsire madzimai muZimbabwe inofadza uye tinozvitenda zvikuru. Ine mafungire angu vahwande ndeyekuti mari iyi chekutanga ngaishandiswe pakusumudzira madzimai panyaya dzoutungamiri kana kuti panyaya dzeleadership pachirungu. Iko zvino takatarisana nesarudzo muZimbabwe. Ngatiwanewo madzimai achipuwa zvikwanisiro, ingava political training, ingava leadership training inoitwa nehurumende isina kutarisa kuti wabva mubamani, kuti madzimai ane zvipo zvokutungamira matunhu kana kutungamira makanzuro maminisiparati vawane mukana saka vapuwe zvikwanisiro zvinogona kuva futi zvinoenderana nevoter education nekuti vamwe vanhu havatori na ruzivo kuzongoya nenyaya dzeutano ndonyaya yechipiri yandinoda kuti itariswe kuti magovernment institutions atinawo anotarisa nezvemadzimai ngaapuwe zvikwanisiro ngaapuwe mishonga ngaapiwe michina inovheneka kana kuvheneka gomarara ramazamu gomarara resikarudzi kana kuti dzenhengo dzechikadzi nokuti vazhinji vanhu vanozotowanikwa kuti vane chirwere chichegomarara chatokomba saka ikashandiswa mari kunyaya dzezveutano ikoko kwamadzimai nokuronga mhuri yatinoti family planning takaosoona zvakare kunobarirwa vana kumateniti kuya kusina zvikwanisiro saka tine tichida kuti madzimai adzivirirwe nokuti takatomboona vamwe vachinzi tenga magiravhusi ako kana usina vana mukoti havauyi kuzokubatsira saka tine tichida kungoti madzimai abetserwe munyaya dzezveutano mapiritsi okuronga mhuri mapiritsi amarwadzo anoenderana namadzimai ngaawanikwe inini ndozvoda zvekuti ngatisumudzirei nyaya dzerehabilitation kune madzimai navasikana vakatobatwawo mune zvinodhaka izvi zvinenge zvakutokanganisa raramiro yavo zvatinoti addiction pachirungu ngavabatsirwe nemari iyoyi ichishanda ichibva mumagovernment institutions munhu wese achibatsirwa zvekare zvisina kuti wabva mubamani totarisa vana vechidiki vakaita vechisikana nyaya dzevo dzenguva yavo yokugeza iya vawane vachibatsirwa kana akungava panoitwa maprojects urongwa hwana mai hwokuti vagadzire masanitary pads kuti tisaramba tichinopema futi kuya kwatapuwa
tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi vana vazhinji munyika vanonzi havana magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates izvo zviri kukonzera matambudziko makuru kubazi reZimbabwe National Statistics Agency zvinonzi vana vazhinji havana kunyoreswa pavakazvarwa European Union inoti yagadzirira kutumira chikwata chevanoongorora kuti vagozoona zvinoitwa pasarudzo dzemuZimbabwe dzichaitwa gore rino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoro isu tutori nestress tutochembera tiri pabasa apa ramurutadza kumirirawo hama dzenyu hamusi ticha here mamusimboriti makaenda seko papost iyoyo mamusiri ticha here musati kana maakutambira mari dzakakura kudarika wamwe wenyu kamuotiona kunge imbwa hatisi imbwa ba tiri kutoda mari kana ivi uchiti takagara tata tichimbotambirawo yatiri kutambirai timbofanana kwemwedzi mitatu toona kuti munotaura masoko enyu here iyaya zvinorwadza zvamuri kutaura izvo semunhu akafunda kufunda kwacho kunobuda here papa nemasoko enya aiwa musati daro baba Ndoro
varume kutaura tinongotaura zvedu nguva nenguva nemisi asi ndinoona sekuti chachakanyanyisa kutokosha kungoenda tonovhota izvekuti tirambe tichifurana kuti nyange tikavhota zvichinji tikavhota zvichinji hazvisizvo vakatiende tinovhota tose nowandu hwedu toona sekuti tinogona kukunda kana tichikunda mwari vanotinzwira tsitsine kuti nguva yatashupika yakanyanyisa kureba
vantoro tokukumbirawo kuziva kuti isusu maticha emuZimbabwe nekutambudzika kwatiri kuita imi zvamurikutaura muri kuzviwanipi munogara muZimbabwe ipi chaiyo chaiyo iyoyo yamuri kutaura zvamuri kutaura izvozvozvo nekuti seni ticha vamuZimbabwe ndikataura chokwadika fizi chayo chayo uniform yekutengera mwana wangu chayo kuti anyatsopfeka full uniform kuti titi ane complete uniform ine handisuzvikwanisa because salary andikutambira kuti tiwane chikafu tijeka haitokwani zvese izvozvo saka izvezvi tichitongotambira payday yatosvika in fact not kuti payday from 1 to 31 tinenge tine stress kuti vana vachadyei vachapfekei vachafamba sei kuenda kuchikoro mulunchbox macho vachamboisa chii
magadi studio 7 apo ndinotenda kuti panhau kwazvo inini ndonzi ndime Morris Mpande ehe ndawambura kunembo asisi binga yonke rurumba roko ndaenda kusandoka kuchicha kuti nyika yendeka kuti tiende nekuregister tichiomena tonse tukaregista tichiovota mukwingi kwesu kunemba yellow
vandora ava vakagarika ava dei vanga vari mumwe munhu vaitombofamba muzvikoro vachiona mugarira wakaita maticha kuda kufadza kuba kufadza vanhu nokuda kwokuti vamwe vanhu vanotambura upenyu hwaticha nomwana wake hautombonakidzikana kuona ukada kuzvitarisa unotarisa kuti mwana wangu uchaitei chaizvo chaizvo hazvichatombonakidzikana kuti kuti mwana chaiko chaiko when I grow up would like to be a teacher zvotosvodesa nanganye kufamba kugrade vandoronga vambotora statistics vapinde mumaruzevha vachiita chikoro chimwe nechimwe vangosvika kana pasina warning vaone muraramiro unoita matii
vandoro ndofunga pfungwa dzenyuka dzatova nekakuvhiringika mukati nekuti meme kana muchiti teachers are not stressed handizivi kuti muri kuda kutaura kuti chinyi munoziva here kuti kwatinotofamba mumaraini hatitotauri kuti tiri maticha taakutonyara kutaura kuti uri ticha unotombozviti uri vhenda pamwe pacho kuti zvinge unge unogamuchirika musociety imi moti hanzi hatina stress shuwa munhu anoita makore nemakore achidzidza kudzidzira basa roudzidzisiri ozvirijusa kuzviti ndiri vhenda amuoni kuti isteresi dzodzo kuti ari kutonyara kuti ino ndikati ndiri ticha vanhu vanoswera votondinyima zvikwereti
makadii kustudio 7 ndinofara hangu ndinofarira zvirongwa zvenyu zvamunoita aiwa zvinotinakidza zvinotikomborera tinodzidza nekunzwa zvakawanda zvatisiri kuziva zviri kuitika munyika pachirongwa chekurejista ichi ine hangu maonero angu ndandiri kufunga kuti dai hurumende kana vese iki vaisa vanhu vanofamba mudzimba door to door vachidzidzisa nekurejista vachidzidzisa nekurejista kuti kuvhota kwakakosherei vobva varejista munhu ipapo ipapo izvi zvekukaka matende hongu vangaite havo asi vashoma vanokwanisa kuuya kumatende asi wakavafambira mudzimba imomo nemawakagara kana mungava muri mubhawa chemo wotopinda mubhawa macho kana muri mumusika muri kutengeswa wopinda mumusika macho imomo uri kutengesera vanhu vachirejista vanhu ndinofunga kuti ndokuti pamwe tingava nenhamba yakati wandei yevanhu vanoda kurejista vanoda kuvhota vanovhota vanoda asi vamwe vacho vanoda kutanga vadzidziswa kuti vazive kuti kuvhota kwakakosherei kwakanakire tatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika bazi rehurumende renyika yephilippines rinoona nezvinopinda munyika iyi rebureau of customs rinoti rakabata zvinodhaka zvinokosha mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana manomwe emapesos ekuphilippines zvakanga zvabva kuzimbabwe zvinodhaka izvi zvakanga zvakavigwa mumabhatani emarokwe mazana maviri nemakumi mashanu nemashanu uye vachiti zvinodhaka izvi zvakatumirwa kubva kuzimbabwe vanongorora zvinodhaka vadenford jori vanoti dambudziko rezvinodhaka rava kuramba richikura muzimbabwe vachiti hurumende haisi kuita zvakakwana kupedza dambudziko iri
zvataona kuti matambudziko akaita saivava ndiwo ari mukati menyika yedu ari kuiswa nenyaya yezvinodhakwa chii chofanira kuva chiri chinoitwa chekutanga tinofana kuti tino arumbidzawo hurumende pane urongwa kana kuti maprograms ainoisa kana kuti ayakaisa kubva payakatanga kuona dambudziko rema drugs anenge achipinda mukati menyika.
Zvirongwa izvi kana kuti maprograms awande api vajori?
Tinorangarira kuti makore maviri matatu adarika apo takambowana program yakaiswa nemapurisa yaidaidzwa muHarare ichinzi Operation Clean Harare. Program iyi yakatozoenderera mberi ichitoenda mukati menyika yese ikapedzisira yakutonzi Operation Clean Zimbabwe. Yanga iri nyaya yekuti vakwanise kuvaura vanobata vanhu vanouyisa madrugs aya vachisungawo vanhu vanobhema ivavo vachiita zvakasiyana siyana zvinoita kuti vanoita zvezvinodhaka vakwanise kuvaura vanodi vanobatwa. Tinoda kuenderera mberi futi tichiti hurumende yaka muna 2021 ndicharangarira kuti vakaita yavanoti nechirungu operationalize the Zimbabwe National Drug Master Plan. And the master plan iyi yakanga yakagadziriswa kuti itange mugore ra 2020 ichisvika muna 2025. Toendawo ndingati mune mugore ra 2021 iroro pakaiswa yavanoti Presidential Interministerial Committee on Drug and Substance Abuse yanga kana kuti inanhasi iri kutungamirirwa naprofesa Paul Mavhima. And hurumende yakaenderera mberi ichisawo yavanoti National Call Center on Drug and Substance Abuse runhare rwakaiswa rwokuti vanhu vanokwanisa kuvara vanofona vanoda rubatsiro vano nda kuti vataure kuti kuno kune dambudziko rakaita sairori vakapa zvinhu zvofanira kuva zviri zvinodi zvinoitika saizvozvo. Ndobva vakutiwo mumalocal authorities nemaguta edu vaite kugadzirisa aya avanoti marecreational centers nemafacilities ane chekuita nechekuti vana vechidiko vawana pekutambira. Ndizvo zvimwe zvakaiswa nehurumende iyoyo. Ende paPresidential Interministerial Committee papo ndoda kurangarira kuti mugore iroro vakatotuma nhume dzakaenda kuGhana nekuti Ghana ndeyemwe nyika yakaonekwa kuti yakakwanisa kuisa zvirongwa zvinobatsira kuti vanhu vanenge vachisangana nedambudziko remadrugs irori vanoita zvinhu zvipi zvinovabatsira ende vakakwanisa kuvaura nobudirira.
Sekuona kwenyu vajori, hurumende iri kuita zvakakwana here mukurwisa dambudziko rezvinodhaka munyika?
Ndataura pane zvirongwa zvakaiswa negovernment izvozvo. Tinoda kurangarira kuti hurumende yedu yeZimbabwe inogonisa chaizvo kunyora kuisa madocuments avo. Tirangarira nyangwe aya vanotaura kuti mapolitical manifestos iye zvinezvi tiri kuda kuenda kumaelections. Tinoda kurangarira kuti vachaisa mamwe manifestos avo asi tinoba hurumende yedu ine history kana kuti inozivikanwa nekuti inonyora zvinhu pasi asi hapana zvazvinodi zvinozobuda. Pamaprograms ese andinotaura iwayo hapana patati tawana kana zvakabuda zvinoratidza kuti pakaderedzwa dambudziko remadrugs iwayo. Zvoreva kuti vana veZimbabwe ibasa redu rekuti titaridze kuti hurumende inofanira kuva iri inobatsira vana vayo. Hurumende inofanira kuva iri inoti chainenge yataura chainenge yanyora kuti chinofanira kuva chichinoitwa chinofanira kuva chichinoitwa. Kana maresosi kana mari dzinofanira kuva dzinoiswa ikoko dzinofanira kuva dzinoenda ikoko. Chikurukuru chinofanira kuva chinotaurwa ndechekuti vanouyisa madrugs zvokwadi vanofanira kuva vari vanobatwa. Tingasunga vaya vanobhema, tingasunga vaya vanoita endesa kuone kuzvikoro asi kana mukana uchiripo kuti vanouyisa madrugs aya havasi kusungwa kana kuti vari kuregererwa dambudziko richaramba rinoenderera mberi.
Tina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari kutarisirwa kusangana nhasi nevamiriri vevashandi vehurumende pamusoro peNational Joint Negotiating Council. Bazi rehurumende yePhilippines reBureau of Customs rinoti rakabata pakupinda munyika iyi zvinodhaka zvinobva kuZimbabwe. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.